Mangwanani akanaka vachereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe zvamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dzinoti kushaikwa kwesimba remagetsi kuchakonzera kuti nyika itore nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwa mubayiro weInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Tichatarisa mitambo yenhabvu ichatambwa nhasi kuFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika richakanganisa mamiriro ezveupfumi, kuvharwa kwemamwe mabhizimisi uye kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushaya simba remagetsi, izvo zvakakonzera kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambire kuti hurumende ichamira kupa dzimwe dzimba simba remagetsi vachiti simba remagetsi munyika ranyanya kudzika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kushayikwa kwesimba remagetsi uku kuchakonzera nyika kuchadzorera nyika shure, vachiti zvichatora nguva refu kuti zvinhu zvidzokere pazvaimbove uye kuti mabhizimisi ashande semashandiro aisimboita.
Nyika iri kukuvara chaizvo izvo zvakanyanyisa chaizvo, nokuti tikatarisa zvanga zvichifanira kuitwa magetsi aripo, zvinosanganisira mabasa oruzhinji rwomuZimbabwe kuna mabasa avo pachavo ivo, angava okuweredha, angava okutona, angava okuita zvakawanda wanda zvokupfuura, izvo angava mamoko mumaofisa umo, zvese hazviri kufamba. Kuzvipatara tine hama neshamwari dzatiri kunzwa kuti dziri kutofa, hakuna magetsi kana majenereta hakuna. Tinozoona isu kuti kushayikwa kwamagetsi kunobva kwadhirisa ufumi hwenyika ipi zvayo, nokuti kana kusina magetsi ufumi hwenyika huzhinji mabhizinesi anenge asingafambi. Saka tinoona isu kuti kusafamba kwamabhizinesi nokushayikwa kwamagetsi, kusafamba kuufumi hwenyika kuya kwatakanga tapromiswa kuti Vision 2030 hatisi kuenda ikoko. Maonero angu ndokuti tiri kuenda kuVision 2007 ndokwatiri kudzokera ukono, kuti zviri kuitika izvo zvino zvokuti kana simba chairo remari yenyika rinenge richidoni nokuda kwokuti upfumi hwenyika hakusi kufamba sokufamba kwokunofanira kuita chaiko kwamagetsi.
Chii chingaitwa apa, Professor Masocha?
Chingaitwa apa ndechokuti hurumende ngaitombomira zvayo zvinhu zvakaita sokupa maMP namaminista zvikwereti mari iyoyo iinde kunyaya dzamagetsi. Zvekare hurumende ngaitarisise ikwanise chaizvo kuti ione kuti ingatenga magetsi kunyika ipi, pamwe chete nokupa malaisensi vanhu vaya vanokwanisa kuti vakwanise kujenareta magetsi avo voga, vasingazofoseredzi kuzvitengesa emagetsi iwayo mune magadzira moga kuzesa.
Zvakakosha zvakadini kumbomira kutengesa magetsi kuzesa sezvamuri kutaura?
Nokuti kana vakatengesa magetsi aya kuzesa, kuti magetsi iwaya aya azosvikawo kuvanhu vamabhizinesi ava zvichatora nguva zvekare, nokuti zesa ine zvikwereti zvakawanda. Zesa ine zvikwereti kuvanhu kana kuti mapazi ehurumende mamwe asingaibhadhari. Vakatobuda minista unoona nezvamagetsi vaitaura kuti hatina mari yokuita zvirongwa zvokuti magetsi akwanise kuwanikwa timuse ikonomi. Saka zviri kudiwa apa ndezvokuti ngakupedzwe corruption, nokuti tinonzwa kuti isu malaisensi akapiwa vamwe vanhu kuti vagadzire magetsi vachizotengesa kuna kuzesa izvo pavanhu akapiwa nokuda kwechizivano. Ezvi patiri panapa hapana zvinhu zvakaita takanzwa isi kuti vamwe vakapiwa zvichigadzira emasona akati vakapuwa mamiriyoni akati nazvino hapana zvavativaita saka ngapaongororwe ipapo nokuti zvinokwanisa kugadzira magetsi ezuva masona pano anenge ariko kumatopuko saka mitemo inosungira vanhu kuti kana waita bhizinesi rako rokuti uite magetsi unosungirwa kutengesera zvesa chete haufaniri kutengeserawo vamwe vanhu mutemo wavo kana ukabviswa sezvinoita kune dzimwe nyika kuti vanhu vanenge vaine freedom yokuti ndoda kutenga magetsi angu kuzesa here kana ndoda kutenga magetsi angu kukambani yakati here zvinoita kuti mainvesta ari kune dzimwe nyika vakwanise kuuya muzimbabwe vaite mapower station avo angava ezuva kana kuti emvura vachitengesera vanhu direct kwete kutengesera zvesa
zviri kukonzerwa munyika nekushayikwa kwemagetsi munoona sekuti nyika yachatora nguva yakareba sei kuti idzokere payakanga yachimboveri kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
izvi zvichatora nguva yakareba chaizvosa nokuti apa tiri kudhila noufumi hwenyika hwokuti hufumi hwenyika kana hwangomira sezvahuri kuitwa namagetsi uku kuzohumusa handi yore magetsi acho agara anga asingakwani kubvira pakutanga kuvanhu vose anga achingodzimwa dzimwa ike zvino izvi paachazonzi akugadzikwa magetsi kukaribha uko ameno kuti nguva yacho ichasvika here kuti agadzikwe magetsi iwayo kuti azokwanirawo munhu wese azokwanirawo maindastri yese tozoti isu ko zvikwereti zvinezesa zvingange vawanepi mari kuti vakwanise kutenga magetsi kune dzimwe nyika hapana mari yacho iyo saka zvinhu zvinotora nguva izvi ndosaka tichigara tini iyo vision 2030 iyo chingangova chiroto nokuti mberi kwatakatarisa uku kwatoratidza kuti hatina gadziriro yatiinayo kana kuti yatingati plan b yatiinayo kuti tikaita dambudziko rakati ramagetsi iro riri tinozvifambisa sei pamusoro pokuti ngatimirire kuti mvura inaye muna January umo tigozotanga kuita zvakati ikonomi yenyika ingafambiswa saizvozvo ko kana mvura yacho ikakona kunaya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi masangano nevamwe vanorwisa uori vakapiwa mibairo yeInternational Anti-Corruption Excellence Award namambo vekuQatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani neUnited Nations kuDoha. Mubairo uyu ndewekucherechedza mabasa ari kuitwa mukufumura uori munyika dzakasiyana-siyana. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono akapiwawo mubairo uyu pamwe chete navamwe vanobva kuUnited Kingdom, United States, Kenya pamwe namasangano manomwe. Vamwe vakanga varipo vanosanganisira mumiriri weUnited Nations anokosha kana kuti United Nations Special Advocate for the Prevention of Corruption pamwe nomutungamiri weRwanda vaPaul Kagame. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mubayiro wandapiwa uyu ndaupiwa kuQatar kuguta rinonzi Doha. Ndaupiwa namambo wenyika iyoyo neUnited Nations. Mubayiro wokucherechedza basa randiri kuita rekunyora zviri kuitika munyika medu kubiwa kunoitwa mari inofanira kushanda muzvipatara. Izvezvi ukaenda muzvipatara unoona kuti chembere dziri kumamisha hadzichakwanisa kuwana mishonga yekuti varapwe BP. Vanhu vakapinda muzvipatara zvikuru zvakaita seNarare Hospital nana Mpilo nana Parirenyatwa hamusisina kana mapirisi anopodza marwadzo anonzi mapain killer. Zvinhu zvaiwanika kudhara asi mazuva ano hazvichawanika nokuti mari yenyika inenge ichibiwa ichishandiswa zvinhu zvaisingafaniri kuve ichishanda. Saka mambo wekuQatar vandipa mubayiro uyu vachiti tiri kuona basa rauri kuita ende tinowirirana nezvauri kutaura kuti mari yenyika haifaniri kubiwa, inofanira kushanda basa rekuchengetedza vanhu, rekuona kuti vanhu vakaenda muzvipatara vanenge vachirapwa, vanhu kana vari kudzimba dzavo vakavhura pombi dzavo panobuda mvura inenge yakachena yekuti vanwe, vana vechikoro vanenge vachiwana mabhuku ekuti vaverenge, nzira dzatiri kufamba nadzo dzinofanira kuve dzisina makomba makomba atiri kuona mazuva anaya. vana vechidiki vanofanira kuve vachiwana mabasa. Zvese izvi zvirikutadza kuitika pamusana pekubiwa kunoitwa mari nekubiwa kunoitwa zvicherwa zvedu zvemuZimbabwe.
Zvizvikuru zvakatariswa nevakakupai mubayiro iwoyi kuti vange vachikupai mubayiro.
Vakasarudza zita rangu kuti vazoendesa kuna mambo kuti uyu ndiye anofanira kupiwa mubayiro nebasa rake raari kuita rekunyora. Vakatarisa zvinhu zvandinonyora, vakatarisa magariro akaita vanhu vemuZimbabwe, vakabvumirana nezvinhu zvandinonyora kuti shuwa zvekunyorwa nemurumoyo ichokwadi, kuti dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe muzvipatara mungadai mune mushonga, dai mari yanga isingabiwa muZimbabwe vanhu vangadai vachiona mvura yakachena yekunwa, vanhu vari pamudyi ndigere vangadai vachipiwawo mari iri nani kuti vanokwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Iye zvino izvi unoona kuti vanhu vaiva vaishanda vari vadzidzisi, ukaenda ukanoona magariro avanoita nevese vanga vari macivil servants, vanhu vakadzokera kumusha kuenda pamudyi ndigere, vanhu vari kutambura ivavo vari kutochengetwa nevana vavo. Anenge asina mwana anototambura zvekutambura zveye akarwara akutoenda kwamupfiga nebwe. Saka ndo zvinhu zvavakatarisa izvozvo, vakati basa riri kuitwa naChingono ibasa rinofanira kukurudzirwa, nokuti basa revatori venyau ibasa rekuti vaburitse zvekuitika muchivande vozviisa pajekerere, vozviisa pachena kuti vanhu vaone.
Imiwo zvizvikuru zvamungati muri kuita mukurwisana neuori muZimbabwe, tichiona kuti kune vakawanda vanoita zvekurwisana neuori nemasangano, asi imi ndimi masimudzwa pavanhu vose ava.
Ini basa rangu randinoita panyaya dzezvehuri kungonyora ndava ndo basa rangu randakaendera kuchikoro rekunyora semutori wenhau, ndichitaura zvinenge zvichiitika, ndichiferefeta, ndichiona kuti chii chinenge chaitika, mari yanga ifanira kuenda apa yaenda kupi. Ndikazviona izvozvo ndonyora vanhu voverenga. Vakaona zvakare kuti pakuita basa rangu andei nichiita ikoko, pese pandinoita basa iroro ndobva ndasungwa, ndobva ndavharirwa muchitorongo. Ndakasungwa 2020 kairi, ndikasungwa 2021 pasina mhosva yandapara. Mutemo waitoshandiswa haupo mubumbiro remutemo wedu. Saka vanga vachitarisa zvese izvozvo vachiona kuti murume uyu anonyora zvinenge zvichiitika ndobasa revatori venhau, asi hurumende yake ikafumurwa pane zvinenge zvainenge yaita inobva yamutora yobva yamuvharira. Saka mukombe wandapiwa uyu ndokucherechedza basa randinoita, ndokucherechedza kuti hurumende ikakwanisa kutevedza zvatinenge tichitaurawo kuti apa dai maita zvakati. Saka zvinhu izvozvo zvavanga vachitarisawo vachiti dai papaitwa kuti hurumende yemuZimbabwe ichiteererawo zvinenge zvichitaurwa navatori venhavava, vasingavavharire muchitirongo nokuti vataura chokwadi. Basa remutori wenhau nderekuti ataure chokwadi, kana ataura chokwadi haafaniri kuvharirwa muchitirongo because ndo basa rake.
Uyo anga ari mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono ari parunhare kuDoha kuKatar naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora vanoti hapana nhengo dzebato ravo dzakavhundusirwa kuti dzisakwikwidze chigaro chemutungamiri webato paCongress yavo ichaitwa muna 18 mwedzi uno. Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera.
Vamonzora vati vakadomwa semutungamiri webato pasina kushandisa mangoromera.
Hakuna munhu akachizidzirwa, hakuna munhu akarambidzwa kukwikwidza. Vaida kukwikwidza vana baba vaMarara vakanga varimo muNational Council of Majority. Asi kuMDC hauzvidomi, kune munhu anototaura zita rako, saka havana munhu akataura zita ravo. Vakatora chichemo chavo vakaenda nacho kudare, dare rikanorasa chichemo ichocho.
Vati utungamiri hwese hwepamusoro hunoti ivo vatevedzeri vavo amai Paulina Mpariwa, vachief Ndlovu, sachigaro vaSolomon Chikowero nemutevedzeri wasachigaro muzvare Yvonne Musarurwa wakadomwa pasina akavakwikwidza. Vanoti nekuda kwaizvozvo kuchaitwa sarudzo kubazi rechidiki neremadzimai chete.
PaCongress apa tinenge tichisarudza vatungamiri vasati vapedza kusarudzwa. Vazhinji vacho vasati vapedza kusarudzwa ndeveku department remadzimai. Saka tirikutogadzirira nyaya yacho yekuti vanhu vakwanise kuzovhota musi uyu.
Vamonzora, vacha doma wanyori vema pazi kana kutuma portfolio secretaries pa Congress. Vati wabato ravo, richaita sarudzo, ze kuchaga vachamiri rabato iri musarudzo ze gorerno ya munandira.
Tiriku firu da ese 210 constituencies. Tiriku firu da zwakare 1,958 ma ward councillors. President. Saka tirikuona sege zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Asi mumwe aida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vano rest Chiureki Marara vaudza Studio 7 kuti vakaenda kudare nekuti kudomwa kwavamonzora kwakaitwa zviri kunze kwemutemo webato iri.
The composition yevanhu vakanga vari mu standing committee vari mu national executive nemu national council makazara vanhu vari bogus vasinga panonge vachiita ma decisions avakatora iwayo including ekuti taakutoita nominations, but over and above ningi arisibasari national council reku choose a president for the party or another leader zvinoitwa nema lower organs nema province but zvinge zvatangira kuma wards going up.
Vamarara vati kunyange dare pamusoro rakati nyaya yavo haikodzeri kunzipa nechimbi chimbi vane chivimbo chekuti vachakunda paichatongwa. Vamonzora vashorawo bato riri kutonga rezanu PF panyaya yekutadza kugadzirisa dambudziko remagetsi. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumvura nekudaro kushomuka kwemvura munyika hakunei nezvimatongerwo enyika. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remagetsi zvekuti nzvimbo zhinji munyika dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumuzinda weAmerica muHarare, amai Elaine French, vakazivisa nezuro padandemutande remuzinda uyu kuti hurumende yeAmerica yakagadzirira kutsigira kurwisana nepolio muZimbabwe senzira yekuchengetedza utano hwevana vose muZimbabwe. MuNewsday mune nyaya inoti zvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70.3% evanhu muZimbabwe havasi kuwana mvura yakachena. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti. MuNewsday makare masangano maviri emuzanu PF anoshora zvikuru gwaro rekutanga rekutara miganhu yenzvimbo dzekuvhotera gore rinouya kana kuti delimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission. Masangano aya anoti ZANU PF yakarasikirwa nemawadhi akaendeswa pasi pemaguta uko vanoti kune vanhu vazhinji vanotsigira mapato anopikisa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukawandima mukasei nechikwata chese cheStudio 7. Ini ndinoitwa Wally Mtoni, ndiri pano paHarare right now, ndakabva Jozi last week. Kuona kwangu ndekwekudaiso. Vanhu vari kuJozi information vanayo ari maZimbabwe. Information vanayo ende ndovari zhinji vacho vari kukurudzira vanhu kuvhota. Ndiri muno muZimbabwe ndanchitarisa situation iri kuitika muHarare ndeyekuti information vanhu havana. Vanhu vari bhizi nekupanda kutsvaga mari vachitengesa vachiita se, saka haana nguva yekubata foni. Kana angone nguva yekubata foni, vazhinji vacho midhia chaiyo havatoibati, edhewaisi kutozvidhila nezvekufona. Wadii, uya nechekutengesa, uya nechakadai, right, paita kastoma, ita so. Saka bhizi yacho ndeyekuti vanhu havakwanisi kuzofollowa midhia, saka information kuvanhu haiko. Information yes, I may not panga it was the more of an situation at Tukurama Kuti, democracy, Chayomunika, Mustina, freedom of speech, and Mustina, and Gugada to Ito Chitaur and Mrom, Kovarkuma Baseko, Kovarkushanda, as we would.
In England, I wonder, and you know, in the Tower of Arizona, ask me. Ndirikuda kungo yoshita nao navo vose vari kunze kwenyika netinogaronzwa vachitaura mafungiro avo nguva zhinji panews dzamangwanani, asi ini chichemo changu kwa wale wanose wangu shuhiro ndeyo kutingada wazoka wazoka wa umunika tagono kutitinge tichiva wa registro kufota kwa nisa kunge tichi yenda otese tunofota tutipanza kukunda ina msindo kuto kungote wanu taura wale kunze kwa nyika ikoko kwa chitaura tutakuzudai wanda kufote wanani kuzi iwa waka uya wanu vese wale kunze apana mnanuda batu wale kutonga apana vese waka nguya itori timu ya kashu mili ya ekuti pano winu wale ina msindo ini ndo kutaura kwa angu tutumwe vese ngati taure hii mwenu mwema fungiraki asuche kakosha nisio kuti vese wale kutaura wale kunze kwa nyika lewa kwanza uku kwanza uku titi inge titi pangachete tofoto titi pangachete tregi kungu kuru zilani zvinhu kuti tigoita zvinhu zvitinakire kana pasina kuvhota kwavo vanhu ivavava hapana chinombonaka asi ivo vakauya vanhu vari kunze kwenyika takatondwa nhamba dzenyu makawandisa zvekuti makatovhota muri mega ka pane pakatoipa chaipo chii
ini ndinonzi murinye ndinoti vana vezimbabwe mufambe zvakanaka pakufamba pazororo kuchengetwe naMwari ndine nhauya ndiri kuda kuunzisisa nokubvunza pairi kuvana vezimbabwe vari kutambudzika nokushungurudzika pasi pezuva rino tasai kukwira kuri kuita matransporti kana zororo radhisemba rasvika makwiriro acho akanyanya tinokumbira kuti dei imwe mestevestudio 7 matibatsirawo mabvunzavo vemacross border associations nevamwe vane kodzero yokuti kana kuti vane mfaniro yokutibatsirawo panhaya dzakadai nokuti hazviri kuti kana yava December tavane mari ende hatisi kuramba kuti mari dzikwire asingadzikwirewo zvirino mari zvedu zvekuzimbabwe zvakanyanya tiri kunyanya kusungurudzwa kunyika dzatinoberekwazve tinosengwa takaitwa samasaga tiri kuvaload tava muno zvetizvozvo todhurisirwa mari yokufambisa saka mari dzezvifambiso tinenge tisina tinenge tindopapara patikatitsvagira muri chikafu zvose mari dzechikoro
muri yestudio 7 makadi ndinoti kune mamps etriplec yavo musahwanda nemunhu makatengwa and marakidza kuti you are opportunist hapana chimwe chamurimo nacho kuti museze vanhu hamuna vezvido zvevanhu pahana dzenyu makatotengwa uye zvarakidza zvamuri munoti kune vhota apati vanhu havasi kuda kunorejista kuvhota mukatarisa zvakange zvichiitika mdc isati yadamburana damburana zvaiita vanhu vange vichisapota zviri vibrant anhu vichizadza nemastadium hamusi kuona kuti muri kuuraya opposition vachamisa musatya kusara mega munowana vamwe vanhu vari kuda kusevha vanhu avo vanhu regai vaende kuna monzora kana kunojoina znpf yacho pachena taingonzwawo kuti kune vanhu vetriplec vari kupiwa mari vozvazobuda pachena kuti ndimi ndaikumbirawo mai monica mutsvangwa kuti mutiudze kuti zvakambomira seiko pashure apo maititaurira kuti load shedding yapera masuva muchiti kuri kugadzirwa kuhwange izvozvi muripiko titaurirei rakazara ndiri mune ministry of information kana kuti toiti ministry of misinformation nokuti zvamunotitaurira hazvina chokwadi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamiro yehurumende yeamerica
chipanga mazano chehurumende yeamerica kuunited nations vajohn kelly vanoti america yakazvipira kubatsira vanhu vemucuba mudonzvo ravo rekuti vawane rusununguko hupfumi uye remangwana rine hunhu vakelly vanoti kuzadzisa izvi america iri kutarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nehupfumi kuburikidza nekukurudzira hutongo hwejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Muna chikumi gore rapera, pasi rose rakaona zviuru nezviuru zvevanhu vemuCuba, varombo kana vapfumi, zvichiratidzira murunyararo kuti zvinoda rusununguko neremangwana rakajeka. Vakeli vanoti kunyangwe vanhu ava vairatidzira murunyararo, hurumende yeCuba yakasunga vairatidzira ndokuvatongera kugara mujeri kwemakore akawanda kusanganisira kuvana vasati vabva zera. Hurumende yeCuba iri kupomerwa mhosva yekutumira zvigevenga kunotyisidzira vanopikisa uye kumanikidza vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu muupo. Hurumende yeAmerica inoti icharanga vose vari kuchikora kodzero dzevanhu ava, uye inoti hurumende yeCuba haisi kuzoregedzwa ichiita madiro. America inoti ichasimbaradza zvirango zvakatemerwa vanochikora kodzero dzevanhu, asi panguva imwe chete ichitsvaga nzira dzekubatsira vanhuwo zvavo. Semuenzaniso, muna chikumi gore rino America yakati haichatara uwandu hwemari hunotumirwa hama dziri kuCuba nevari kunze kwenyika. Izvo zvichabatsira zvikuru vari muCuba kusanganisira varombo vemabhizimusi nevamwe. Vakeli vanoti America ichabatsira Cuba nekuti zvive nyore kuti vanhu vaendese mishonga, chikafu nezvimwe zvekubatsira vanhuwo zvavo. Vanoti America ndeimwe nyika inodyidzana zvakasimba neCuba, kunyangwe ichiziva kuti pane matambudziko anokonzerwa nehurumende yenyika iyi. Vanhu vemuAmerica, hurumende yavo nevemasangano akazvimirira vari kuenderera mberi nekupa rubatsiro kuvanhuwo zvavo muCuba. Kubva muna 1992 America yakapa kuCuba rubatsiro rwemabhiriyoni emadhora kuburikidza nekutengesa zvinhu zvakaita sezvekudya, zvekurimisa, mishonga nezvimwewo. Muna 2021 vakeli vanoti makambani emuAmerica akatengesera Cuba zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu emadhora kana kuti 295 million. Vakeli vanoti America yakabatana nedzimwe nyika pasi rose nevanorwira kodzero dzevanhu kuti vakurudzire Cuba kuti iburitse muusungwa vanhu vose vayakasunga vachiratidzira. Vanotiwo America inomira nevanhu vemuCuba uye icharamba ichitsigira nzira dzekuvabatsira kuti vararame upenyu huri nani. Mashoko ayanotaura pamire hurumende yeAmerica pakuti kizana kwayo neCuba. Maverengerwa neni Marvelous Msanganya huye West Studio 7.
Vatereri, yasvika nguva yezvemutambo wenhabvu FIFA World Cup kuQatar. Tava mumakota finals zvino, saka tashedza zvakare Jayaguru Brian Msekiwa kuti atitaurire zvaanoona mumapipi anhasi. Brian, wakadi nako?
Makadi mkoma wande.
Takatarisa zvanhasi kaizvi, chitaure chinzva uri kuona pamitambo miviri yanhasi.
Zvanhasi zvakaoma. Mateams asaraya, mateams anotamba zvekuti, saka tichaka kuongorora game reNetherlands neArgentina. Team aya ari equally balanced. Some of them are teams are going to win. It's not going to be whichever team is a winner. It's not going to be an easy win for that team. Saka in the end, Argentina is going to win because you know when they come to the Messi, you can't bet against Messi in any situation. Messi mutambi. And what I go is that, and what I create my situations, and what I go assist, and what I go create a make it that game and die. Quote one Netherlands, eating war in a defense like a Simba. I'm not the Mugumana Murefu and Tambira Liverpool. Van Dijk. Saka, Tensho, Vachapasa, who Makana say, Ligangoti, the worst case scenario is trading at the Shoguma, but what's up in my penalty, 2000, but look what Argentina is winning. Quote one. Mwotetevira, Brazil ne Croatia. Apo ndinoti Brazil ino kwasa kuhina. Croatia, some of the other last game, vada ma tired legs, vati ne train now. Even though, iri team iri very completely no guna, but Brazil, in enough resources or players, they are going to win. But it's going to be a close game. So I'm going to Argentina and Brazil, like, go through to the semifinals.
I want to not end up right.
Here in Washington, D.C., Jinita Nonoka Wande.
So who is it?